Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 30, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi
Ndina mbuya wangu ari parojeko isolation center Vari kutichema nenyaya yenzara kunyanyisa nekuti isusu hatisi kubvumidzwa kuti tive tichikwanisa kuti tivavigire chikafu saka chikafu chavari kuwana paisolation center pachona chishoma plus hachitombokwani
Vanhu vakachengetwa parujeko isolation center kumasvingo voshaya anovapa chikafu. Hurumende yokurudzirwa kudzika mitemo inomanikidza kuti munhu wese abaiwe nhomba yeCOVID-19. Mutambi wegolf muZimbabwe Scott Vincent nasi afamba zvinodakadza kukwira patafura yemenduru kuma2020 Olympic Games. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Iri kukandira nanyoka menyu nekanzuro yemasvingo panyaya yekuti ndiana anofanirwa kupa chikafu varwere veCOVID-19 vakachengetwa parujeko isolation center. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Hama dzevanhu varikugara parujeko isolation center dzinoti varwere vari panzvimbo iyi havasi kuwana chikafu nguva dzose zvekuti zvinhu zvatonyanya kuipa svondo rino. Nzvimbo iyi inotakura vanhu gumi uye yakapiwa hurumende nekanzuro yemasvingo pasi pechirongwa chehurumende chekuchengetedza vanhu vanenge varwarisa nechirwere cheCOVID-19. Mumwe mugari ane hama yake pachipatara apa ada kuzikamwa nekuti baba gari nekutyira kuti hama yake inozopinzwa panguva yakaoma ati varwere vari kuchema-chema kuti vave nemazuva asingapiwi chikafu uye hama dzevarwere ava dzisingabvumidzi kuigira hama dzavo chikafu.
Ndine hama yangu iri parujeko isolation center. Iri kurwara neCOVID-19 asi hama yedu hatibvumidzwi kuiona asi hama yedu kutiudza kuti izvo hapana kana chikafu chiri chavari kwanisa chavari kuwana vari kuunzwa nehurumende hurumende iri kutirambidza kuti tishanyire hama dzedu ichidzivingira chikafu asi iyo haisi kukwanisa kuprovhaidha chikafu kuvarwere veCOVID-19
mukuru webazi rezveutano mumasvingo Dr. Amidas Shamwati ivo havasi kuziva kuti sei chikafu chiri kushayikwa nekuti chinofanira kubva kukanzuru sezvo iri iyo yakapa hurumende nzvimbo iyi
Normally vanopiwa ne council kana council isina vano tinotora from Masvingo provincial hospital saka ndanzwa kuti kune challenge ini because kazhinji kacho kana kusisina tinongototora panobikwa cheku hospital chinoindiswa chimwe kurujeko kana kusina chikafu it shouldn't be a problem really kuda pamwe pane pangoita challenge communication I think
asi meya vaguta remasvingo vakoreni maboke vati harisi basa rekanzuri yavo kupa varwere chikafu sezvo varwere ava vari mumaoko ehurumende vamaboke vati kubva pavakapa nzvimbo iyi kuhurumende hurumende ndiyo yanga ichipa varwere ava chikafu chichibva kuchipatara chikuru chemasvingo general hospital
isu secouncil taango provider infrastructure that is mudhuri nezvimwe zviri mukati muchipatara but responsibility yechikafu chevagwere iri ku Minister of Health pa district level even chero pakagwariwa munhu achinzi noda kutransportwa kuti auye kunoko kubva ku assuming kuti uri kunana nemamwe achiya kunoko ma ambulance e district anoshandiswa kwete e city council though tinobatsirana sinzi istineo health department tinobatsiranawo kana pane panoda kubatsirwa apo nepapo for example kuti panodiwa kuti manpower kana kuti motor tinokwanisa kubatsira but responsibility yechikafu kubva tichitanga kanzwa ina paikambotanga paikamboprovider chikafu
hama dzevarwere ava dzinoti hurumende inofanira kugara pasi nekanzuro dambudziko iri rogadziriswa sezvo varwere ava vachida chikafu chinovaka muviri panguva iyo yavanenge vachirwara mumwe mugari wemasvingo ane hama iri parujeko isolation center uyo asina kuda kudomwa nezita rake ati dambudziko iri rinofanira kugadziriswa nekukasika nekuti upenyu hwevarwere uri huri panguva yakaoma.
Ndina mbuya wangu ari parujeko isolation center po vari kutichema nenyaya yenzara kunyanyisa nekuti isusu hama tisi kubvumidzwa kuti tive tichikwanisa kuti tivavigire chikafu. Saka chikafu chavari kuwana paisolation center pachona chishoma plus hachitombokwani. Neumwe musi vaiti kutaura kuti ivo vakatombotengwa chikafu nanesu ipapo kuti vakwanise kubatsirikana nenyaya yekuti chikafu chiripo chishoma.
Kushayikwa kwechikafu uku kuri kuita panguva iyo vanhu 209 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro mudunhu remasvingo. Hurumende inoti vanhu 81 vakafa munyika nezuro uye vanhu 289 2089 vakabatwa nechirwere ichi zvakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava 3421 uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava 500,656 vanhu 31,371 vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga pamirioni 1,553,506 vakabaiwa nhomba yepiri nezuro vaive 10,249 izvo zvasvitsa vabaiwa nhomba yechipiri pazviuru 493,390. Hurumende inoda kubaya vanhu 10,000,000 munyika mese kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano, Dr. Ruth Labode, vanoti hurumende inofanira kushandisa nzira dzose dzainokwanisa kusanganisira kutara mitemo inosungira kuti munhu wese abaiwe nhomba yecovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kugurukota rezvemari vamutuli Ncube, mushure mekunge vaNcube vazivisa mafambiro aita budget regore rino kusvika pakati pegore kana kuti midterm budget review, Dr. Labode vanoti nhomba dzapinda munyika pari zvino dzinoita kuti vanhu 3,000,000 vabayiwe nhomba 2 dzekudzivirira COVID-19. Dr. Labode vanoti nekuda kwaizvozvo hurumende inofanirwa kushandisa nzira dzose dzainokwanisa kusanganisira kumanikidzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
By hook or crook, can we make sure that by December we have vaccinated that 60% that will give us the herd immunity? Even if it means we make it compulsory, whatever we need to do, we need to do it.
Ngationei kuti tashandisa chiro nzira kuti tivaccinate 60% kunyange zvichireva kuti tinoshandisa mutemo kumanikidza kuti vanhu vabayiwa.
Dr. Labode vanotiwo COVID-19 yaunza urombo hwakanyanya munyika uye hurumende inofanirwa kumbomisa kubhadharisa vanhu muzvipatara zvayo nemakanzuro zvisinei kuti munhu ane COVID-19 here kana kuti kwete. Gwaro richangobva kuburitswa neWorld Bank rinoratidza kuti vanhu 9,000,000 nezviuru 300,000 vari kurarama muurombo hunotyisa nekuda kwedenda recovid-19. Munyori musangano remachiremba anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti sesangano havabvumirani nenyaya yekuvanhu vamanikidzwe kubayiwa nhomba, vachiti izvi zvinofanira kuitwa chete sedanho rekupedzesera.
Tinoona sekuti panguva yatiri iko zvino tinofanira kuramba tichitraya kukurudzira vanhu, tichitraya kutaura zvakanaka zvakanakira kubayiwa vaccine re-COVID-19. Tinoona sekuti haisati yava nguva yekuti tinge tava kumanikidzira vanhu kuti vabayiwe, nekuti hatisati ta-exhausta mamezures ese anotraya kukurudzira vanhu kuti vabayiwe vaccine re-COVID-19.
Makambani akawanda munyika kusanganisira hurumende ave kutomanikidza vanhu kubayiwa nekuomesera vaya vasina kubayiwa, izvo zvave kuita kuti munhu wese aende kunobayiwa nhomba. Dr. Matara vati COVID-19 iri kufamba nenzira dzinotyisa zvekuti kunyange munhu aine kodzero yekuramba kubayiwa, kodzero iyi inogona kuzopinza vamwe munjodzi.
Tinenge tichiti hongu une kodzero yekusabayiwa, but dzimwe dzenguva pakazoiswawo matanho ekuti haukwanisi kuaccessa zvakati kunyanyanya kunosangana nevamwe zvinogona zviri zvinhu zviri pamutemo nekuti haisi nyaya yecovid-19 chete asi kunotoriwo nezvimwe zvirwere zvinotonzi kana usina kupiwa vaccine oro kana usina kurapwa chirwere chakati haukwanisi kuti unosangana nevamwe.
Nyika dzakawanda pasi rose dziri kuongorora mitemo yadzo dziine chinangwa chekumanikidza munhu wese kubayiwa nhomba senzira yekudzivirira zvachose chirwere ichi. Bazi rezvemitemo muAmerica reDepartment of Justice rakaita ongororo yemitemo rikabuda nechisungo charakapa muzinda weWhite House kuti hapana mutemo unorambidza hurumende kana makambani kubuda nezvisungo zvinoita kuti vanhu vasatapurirane zvirwere apo vane vari pabasa. Pane tsvakiridzo dziri kuitwawo nenyika dzakabudirira dzekupedza zvachose denda recovid-19. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzichikurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba katatu sezvo vanhu vakabayiwa nhomba kaviri vari kubatwa zvakasimba nechirwere ichi. Zimbabwe inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vancuve vakaudza paramende nezuro kuti mwedzi unouya kuchauya dzimwe nhomba mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu uye dzimwe mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu dzichauya muna Gunyana. Mune imwewo nyaya, kambani yeOld Mutual inoti homwe yekusimudzira vechidiki yekurera ukondla Youth Fund iyo yainge yambomiswa ichatanga zvakare munguva pfupi inotevera pasi peurongwa hutsva. Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvevechidiki, mukurarona nezvekufambiswa kwebasa muOld Mutual vaIsaiah Mashinya vati homwe iyi yakamiswa muna 2014 sezvo yainge isiri kufamba sezvainge zvakatarisirwa. Homwe iyi yakaumbwa muna 2011 iine mamiriyoni gumi emadhora ekuAmerica uye payakamiswa vechidiki vainge vaine zvikwereti zvemamiriyoni mana nezviuru mazana mana zvemadhora ekuAmerica. Asi vati zvichitevera danho rokumisa kushanda kwehomwe iyi pakati pekambani yavo nebazi rezvechidiki, vakabvumirana kuparadza komiti kana kuti trust yaifambisa homwe iyi kuitira kuti vatange patsva izvo zvave kuitwa pari zvino. Vati trust iyi ine nhengo dzeOld Mutual nebazi rezvechidiki yakatoumbwa uye basa rayo radzorerwa kumashure nedenda recovid-19. Vamashinya vati bhanga ravo reCabs ndiro richaramba richipa zvikwereti kune vechidiki, asi rwendo runo zvikwereti izvi zvichange zvave mumaRTGS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dare reSenate nechitatu rakapasisa bhiri reCyber Security and Data Protection Bill, iro rakanangana nekuchengetedza mashandisirwo achaitwa madandemutande pamwe nemasaisai senzira yekudzivirira kuparwa kwedzimhosva pachishandiswa madandemutande. Izvi zvave kureva kuti bhiri iri ramirira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaise runyoro rwavo kuti uve mutemo. Boka rePostal and Telecommunications Regulatory Authority kana kuti POTRAS ndiro rinenge richirinda mutemo uyu. Mutemo uyu uchange uchirambidza kushandiswa kwemakombiyuta kana dzimwe nzira dzinoshandisa masaisai kutuka kana kunyomba vamwe, kutumira mashoko anokurudzira kana kukonzera mhirizhonga, uye kutumira mifananidzo yemunhu asina kusimira usina mvumo yake. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu mukuwanikwa pamwe nekufambiswa kwemashoko kwakasununguka. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vanoti havana kunyatsogutsikana nekupfuura kwebhiri iri mudare reSenate sezvo vaine zvavakanga vachipokana nazvo zvavaida kuti zvitange zvagadziriswa.
Isu seboka rinoona zvekufambiswa kwemashoko hatina kunyatsokugutsikana zvizere maringe nemutemo wakapasiswa mudare reSenate. Isu tanga tine zvataka chaito mutsvakiridzo yedu. Chekutanga tiri chekuti mutemo uyu wakabatanidza zvinhu zvakawanda, zvimwe zvinene chekuita necyber security. Zvikabatanidzwa mumutemo mumwe chete iwo hazvipe mutemo uyo kuti ujeke kune zvaunokwanisa kuti uite. Tichitemawo zvakare kuti mutemo uyu une zvawaidzoreredza zvakare zvakada kufanana necriminal defamation, iya yekuti munhu anokwanisa kusungirwa maringe nezvaanenge akurukura kana kuti zvinenge zvaonekwa kunge zvisi zvisina kujekesa nyika kana zvisina kujekesa mune zvakanaka zvatinoti isu aiwa ingadare huru reconstitutional court rakatonga pamusoro pemitemo yakada kudare yakafanana iri maringe neiyoyo kuti haichaenderana nebumbiro remutemo saka isu kwatiri tichiuda kuona kuti zvakazopasiswa neSenate nezvatanga tataura pamusoro pebhiri iroro mutsvakiridzo yakaitwa nedare reparamendi kuti zviri maringe here.
Ko, kana zvamava makatarisira zvikazosiyana nezvapasiswa neSenate, matanho apa amunozotora?
Kana zvisiri, aiwa, matanho akasiyana-siyana achakwanisa kuti atorwe kuti mutemo iwoyo haungashande tine bimbiro remutemo rinopa kodzero kuvana veZimbabwe dzizere.
Imi munotarisira here kuwana mukana wekuti muone gwaro iro risati raiswa runyoro nemutungamiri wenyika?
Kazhinji zvavanoita vanoti kana Senate ichinge yapfuudza basa sezvaraita vanotozotiratidza mushure mekunge president vachiuita mutemo paya parinozonzi wava mutemo ragazetwa kana kuti ratishambadzirwa kumunhu wose. Asi chandinoziva ndechekuti dare rekomiti reparamende raita tsvakiridzo pamusoro pemutemo uyu yakaburitsa zvizere muripoti yayakaburitsa kuti aiwa ruzhinji rweZimbabwe ruri kutaura kuti kudii pamusoro pemutemo uyu nokuti mutemo uyu chimwe chawanga wakaipira uri zvauri maburitsirwo wanga wakaita ndewekuti boka reportras rangaika rakakupiwa masimba akawanda.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reElections Resource Center kana kuti ERC rakaparura gwaro raro reElectoral Barometer iro rinoratidza kuti hapana chati chaitwa nehurumende kubva pasarudzo dza2018 mukushandura mitemo yesarudzo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro resangano ravo rinoratidza mamiriro akaita mitemo yesarudzo munyika nemafambisirwo adzo, sachigaro weERC vaTrust Mahanda vakati mitemo yasarudzo munyika haisati yavandudzwa kuitira kuti ienderane nebumbiro remutemo uye nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana izvi zvisati zvaitwa. Vakatiwo zvichitevera chihwandehwande chakaitwa pamafambisirwo akaitwa sarudzo dza2018 pakaitwa chisungo chekuti sarudzo dziitwe zvakajeka dzichiongororwa navose vanoda, asi izvi hazvisati zvaitwa. VaMahanda vakati nyaya dzekunyoresa vavhoti uyewo gwaro revavhoti rinofanira kuwanikwa pachena, vachiti izvi zvinobatsira kuchenesa sarudzo.
Chimwe chatiri kukumbira kuti chishandurwe ndechekuti zeki pache zvayo rinova boka rinoona zvesarudzo muno kuti rigadzirise mashandiro aro pamwe chete nevashandi varo kuita kuti rirambe riri boka rinoshanda rakasununguka maira nezvinotaurwa nebumbiro remutemo. Tikutarisa zvekuti pave zvakare nekuvandudzwa kwemurau yezvisarudzo. Takatarisa inozi Electoral Act, murau unoita nezvisarudzo nezvose zvinogadzirwa pasi pemutemo iyoyo kuti zvose zvikugadzirwa zvigoenderana nebumbiro renyika pamwe chete zvakare nezvisungo zvakasungwa kuZimbabwe maira nezvayakawirirana nedzimwe nyikawo mabumbiro emutemo enyika dzepasi rino.
Vakatiwo mauto nemadzishe havafaniri kupindira munyaya dzesarudzo sezviri kuitika pari zvino, vachiti izvi zvinofanira kupinzwa mumutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act. VaMahanda vakatiwo Zimbabwe Electoral Commission inofanira kutevedza mutongo weMatare ayo akatotonga kuti madzishe haafaniri kutora mativi pasarudzo sezvaari kuita pari zvino zvekuti anoshanda nebato reZANU PF. Matare akatongawo kuti Zimbabwe Broadcasting Corporation inofanira kupa mapato anopinda musarudzo mukana wakafanana wokuzvishambadza, izvo zvisiri kuitika pari zvino. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havana nguva yekuteerera masangano anoshanda akazvimirira kana dzimwe nyika vachiti sarudzo dzemuZimbabwe
zvinoitwa nevanhu vemuZimbabwe.
Saka shata ndechekuti saro zvichemo izvozvo zvouya zvakaberekwa neimwe embassy kana kuti zvouya zvakaberekwa nemadiplomati asiri wemuno, zvouya zvakaberekwa nemasangano anoti akazvimirira oga. Aiwa, zvichemo zvekuti sarudzo kana paine zvinoda kuvandudzwa zvese zvinotambirwa kana zvichibva kuvana vemuZimbabwe vachitaura zvichemo zvavo zviri genuine.
Mutauriri wemdct vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero EERC vachiti sangano ravo rinoda kuti nyika iite sarudzo dzisina mutauro. Vati vana veZimbabwe vanofanira kugara pasi voronga kuti zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Nyaya yemareform nekuti maelections edu tinoda kuti afambiswe sei inyaya iri top of the agenda. Hatisi kugutsikana zvachose because tinoziva kuti tikaita mamwe maelections pamaconditions aripo izvezvi zvichapa dzimhoo makakatamo after the elections kuti izvizvi nezvizvi hazvina kufambiswa zvakanaka. Saka tinobvumirana zvachose neelectoral resources center kuti chii zvinhu zvisati zvanaka, asi tinotarisira kuti dialogue ndiyo ichaita kuti mapato ese agone kunge achiisa pfungwa dzavo patebho tobuda nezvinobuda.
Mutevedzeri wemutauri wemdc Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti zvakabuda muongoro yeERC ndizvo zvinofanirwa kuitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Vanhu vakufanira kusvika pekuti zvakwana zvaita ZANUPF zvekushandisa masimba ichibata mapazi ehurumende ichimashandisa zvisizvo kubira maelections zvinofanira kuti zvichipera. Ndo nyaya itorwa vanhu vachitaura hapada kuti paite zvinhu zvichinjwe nyaya yemareforms. Ndo saka manzwawo ivo vakaita tsvakirudzo dzavo ERC vachitaura nyaya iyoyo yekuti mareforms anofanira kunge aripo.
ERC inotiwo denda recovid-19 ravewo kukanganisa mabasa esarudzo munyika sezvo hurumende yakatombomisa ZEC kuita sarudzo dzemabielections senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu muNigeria vakaratidzira nezuro muguta reAbuja muurongwa hwainge hwakanangana nezuva reUnited Nations ranhasi reWorld Day Against Trafficking Person. Vanhu vakawanda muChad vakapinda nezuro muguta guru renyika iyi reNjamena vachiratidzira kusafara neutongi hwechiuto huri munyika iyi zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri wenyika iyi vaIdris Deby muna Kubvumbi. Kubva zvavashaya, Chad iri kutongwa nemauto ayo anoti ari kufanobata chigaro chehurumende. Mhuri dzinodarika mazana mana dzakabvuta mapurazi maviri ekwaseke mudunhu remashonaland east muna 2000 dzinoti hadzisi kufara kuti hurumende yakapa vamwe vanhu mapepa ekugara pamapurazi mwedzi mishoma yadarika iyo vakasara vasina kana chavakabata. Thomas Siripasi akashanyira kumapurazi aya ndokuti panyaya inotevera.
Papurazi reGilston nereKimcot 2 kwaseke mudunhu remashonaland east pane mhuri dzinodarika mazana mana dzakapinda mapurazi aya pajambanja remapurazi muna 2000 asi kusvika pari zvino mhuri idzi hadzina kupihwa mapepa ekugariswa patsva sezvinodiwa pamutemo. Mumwe mugari vaGilbert Chokuda vati vakamboendesa mazita avo kubazi rezveminda vachinzi vapihwe magwaro anoratidza kuti ndivo vagere mumapurazi aya.
Tapinda muno mugore ra2000 neland reform program takagara munomu tichirima mbeu tichigara munomu, ndipo pakabva pazouya vanhu vekulenzi zvikanzi uyai munyorese master enyu kwamakoni. Takaenda kwamakoni kudistrict kanonyoresa master edu mugore ra2014. Tagara mugore ra2014 takazofara tichiona vanhu vekulenzi vachiuya vachipega minda mugore ra2016. Saka chinhu chakazotishamisa tichigara kudaro mugore ra2018 pane vanhu vakauya vachizviti ma-A2 vava kutidzinga paminda yedu yatakagara kwenguva yakareba tiri ipapo vachiti kwanzi ibvai ipapo. Saka takasvika pakusungisana tichienda kumakoti. Kumakoti kuya kuya zvikanonzi nevanhu vekoti munofanira kunge muchibva panzvimbo apa within 30 days.
mumwe mugari vafarai mulambo vanoti ochave kunetsa iye zvino ndechekuti bazi rezveminda rakazopa vamwe vanhu 25 mapepa anoratidza kuti ndivo vave kufanira kudimurirwa mapurazi aya oitwa ma-A2.
Ministry of Lands ngavauye vatiadhiresi vatiudze kuti sei vasina kutipa matsamba ivo vakatifilisa maforms vaakupa vamwe vanhu. Saka tinotarisira kuti izvo vachationawo kwete kutidzinga, sezvo takatarisirawo kuti muno muwadhi inoi ward 10 takavhotera kansela, tikavhotera MP, tikavhotera president. The whole of Zimbabwe, hakuna province yakaita seino yakavhotera president na MP na kansela. Saka zviri kutinetsa, haticharara isusu nekuti vanhu vakungotya kungoona mota yatisingazii, vanhu vakutotiza.
Mumwe mugari wepakemkoti 2 vazefanaya mbano vanoti mumwe wevanhu vanonzi vakapiwa magwaro nebazi rezveminda vajeri Chigumbu, avo vanonzi musori mukuru, vanogara vakaridzira vanhu vakawanda pfuti vachida kuti vabve mumapurazi aya. Vachigumbu vakarambawo kutaura nezvenyaya yekunzi vanogara vakaridzira vanhu pfuti vakati ivo havana kuzoendesa vega papurazi apa.
Aiwa, unoenda kuminist of lands
mukuru anoona nezveminda mudunhu remashonaland east vafarai maomo vakaramba kutaura nezvenyaya iyi vakati titaure negurukota rezvekurima richiona nezveminda vaanxious masuku, avo vakati titaure nevekubazi ravo mudunhu remashonaland east. Nhengo yezanupf inomirira seke muparamende vamunyaradzika shambe vakaudza studio 7 kuti nyaya dzekusawirirana kwevanhu vari pamapurazi aya yakatosvitswa kuhofisi yegurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remashonaland east amai Apollonia Munzverengwi. Vakashambe vanoti hapana achave nemvumo yekugara pamapurazi aya sezvo mapurazi aya ari kurongerwa kunzi aitwe mastendi ekuvaka dzimba muurongwa hwehurumende hwekukudza dhorobha reChitungwiza. Ndakamirira studio 7 kwaseke mudunhu remashonaland east, ndini Thomas chiri pasi.
Munhau dzemitambo, mutambi wegolf muZimbabwe Scott Vincent nhasi afamba zvinodakadza kukwira patafura yemenduru kuma2020 Olympic Games ari kuitirwa kuJapan. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vincent amuka chibhebhenenga ndokurova 2 under 67, ndokwira tafuru yemenduru kubva pachinzvimbo chemakumi mashanu nembiri kusvika pachinzvimbo chemakumi matatu neina. Vincent ave nemapoints matanhatu pasi pevatambi vana vari pachinzvimbo chemenduru yekugumisira yebronze, asi ari mapoints mapfumbamwe pasi paZander Schoffer wekuAmerica uyo ari kutungamira gungano iri ne11 under. Makwiriro aita Vincent aya auya mushure mekunge nhasi akundwa nevatambi vashanu chete mugungano revatambi makumi matanhatu avo vapinda munhandare. VaWellington Chando, avo vanoziva mutambi uyu kubva mumazuva ake kuChapman Golf Club, vanoti chitima chaVincent chasimuka zvekuti chananga murwendo rumwe chete rwekutora menduru.
Ari kutungamira achiri pa8 under. Saka
chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 ranetsa munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Vanhu makumi matanhatu nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Makundano e2020 Tokyo Olympic Games avhurwa nhasi masikati, Zimbabwe iine vatambi vashanu chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelanga injabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Chila esiyitholileyo iyabe singani it's now a fourth matter ngoba some of the things ezenza ukuthi abantu begcine sebesesaba ngele nqane ingumkhokheli aningeke ngiyesela i-community yami ngokuthi kayihambe iyehlaba mina ngingahlabanga.
Amakhansili athi aphakathi kohlelo lokuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa nguhulumende ukuthi benze njalo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo.
Izolo lamhlanje kungathi kulokungahlaliseki kuhle komumo, ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizwe kakahle izolo, kube lokutshengisela emachobana
abachayeli labanini bamakhombi batshengisele kobulawayo ngokuvimba amabhasi ezubco ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Country Park bekhalaza ukuvunyelwa ukusebenza. Kuhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo u-Aloti Chuma ihamba leqembu lakhe ele-Gold Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa ngumphathintambo kahulumende obona ngombuso wezabelo umnumzana July Moyo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo. Abakhokheli laba babalisa induna omabhalane, amakhansila osobhuku labanye. Ngakwelinye icele idolobho lakobulawayo libikwa lisithi inani lendawo lapho abantu abangahlatshwa khona ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike kumachumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 njalo basadinga ezinye indawo kanye labongi abalikhulu lamachumi amahlanu i-150 ukuqhuba lomsebenzi. Ukhansila ka-Ward 10 unkosikazi Sinikiwe Mudanda uthi ngempela ikhansili isiqoqile amabizo abo njalo phose wonke amakhansile asemukela umjovo we-COVID-19.
Our service delivery as a city is super kancane. We are having our challenges because our staff, council staff members abanengi batholakala be positive, especially bona laba aba responsible for isu, aba responsible for izinto ezehlukeneyo nje, even zona bona laba abayenza ama infimigation and izinto ezinjalo bayatholakala belama bebesebetested positive towards COVID-19. So kube sokuaffecta i-service delivery because uzathola ukuthi abanye sokumele ukuthi baye ku-quarantine for 2 weeks. Maybe abantu abangu-7 and automatically in a department per section masengaba labantu abangu-4 or 5 besiya ku self quarantine or besiba off duty, automatically service delivery yetu isuka ibe phansi kakhulu. So siya silama challenges anjalo, even to push for ama meetings etu. We are doing our virtual meetings, but at the same time, the challenge maybe a network is in Zinjalo at the end of the day. A participation in corner for the councillors to represent the people is suga ibe in at ipa pants. So ngingathi COVID-19 siphambanisile kakhulu sibili njengobukhokheli and njengebulawayo as a whole.
Lithini ngencwadi evela kuhulumende ethi abakhokheli abanjengani amakhansila kuqoqwe amabizo alabo asebejovile?
Isecula esiyitholileyo iyabe singani, it's now a force matter ukuthi khona. I think kule statement esinye sake saphuma ukuthi umongona kunobaywa khona kusabaywa asi nguwa itashika yekuto kutinenge kakuto na kuti wanzi hauzo wani basa kana kutu hauzo kwirisu kuka na uti indezi njenga zona lezo. Wazo some of the things wazo kutu abantu bekune service sara. Agunga gui ngenjela ogu guya ngako so gunga ntua ite force meta. Vele nga nimu mko kezi ani nyege nyezela community ya mgo kutika ihambie sara. Nina nina sarama. Kumele ngabe ngibuza lami kumbe nxa ngikhuluma nabo lami ngibatshengisele ama ikhadi ukuthi khona ayiyihlabile, but ngikwenze ngokufuna kwami. Like thina kweyethu i-local authority ama-councillors sihlabile sonke except for one enguniversity not yet, but sonke sifongu-20 sahlaba except for one. And it was not a force matter. We only did it ngokufuna kwethu ngokuzwa kwethu ukuthi kumele siyohlaba sikhanyelela thina imuli zethu impilakahle yethu and also le community yethu.
Lowo mkhansila sinikiwe Mutanda kaward 10 eNtumbane koBulawayo, njalo engumgcini sihlale wekomiti ebona ngezempilakahle kuli khansili. Kusenjalo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanye 81, kwathi abedlula inkulungwane ezimbili i-2089 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,656 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi lengxenye yaso 1.5 million. Ukunjalo nje, eleZimbabwe lamukele amanye amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 avele kwele-China izolo ntambama ngesikhathi uhulumende ekhuthaza ukuba asebenze gadalala ukuthenga amajekiseni lawa emaningi ukuze enele umuntu wonke elizweni. EleZimbabwe lithole amanye amajekiseni azinkulungwane eziyisikhombisa 700,000 wohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China. Amajekiseni lawa afike elizweni izolo ntambama ngemva kokuba ilizwe lithole amanye azinkulungwane ezithoba minimbili 800,000 avela njalo kwele-China. Umqondisi wequbula likahulumende libona lo msebenzi wokumelana le-COVID-19 ofisini kamongameli welizwe uDr. Agnes Mahomva ele-COVID-19 Task Force utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukuthi amajekiseni awe-COVID-19 vaccine atholakale lula elizweni ukuze kuqedwe udubo lwaleli gcikwane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abachayeli labanini bamakhombi batshengisele koBulawayo ngokuvimba amabhasi ezubukho ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Cowdrey Park bekhalaza ukuthi bevunyelwe ukusebenza. Lokho kutshengisela kubikwa kuqale ngolwesine. Uhulumende wathi phansi kwemgoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus akusamelanga amakhombi angabhaliswanga phansi kwenkampani yezubukho asebenze.
kodwa abanini bamakhombi basola leli nyathelo okubangele ukutshengisela kwanamhla la izolo. Iphephandaba lobulembu lesite lithi amapholisa achithe ukutshengisela lokho kodwa akwazakali ukuthi kungabe kulababotshiweyo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ehlule. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, yena olandisele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuhambe njani.
Izolo lamhlanje kungathi kulokungahlaliseki kuhle komumo, ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizimisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle, izolo kube lokutshengisela emachobana tuyande garage lane okuzima, kulapho kube lokutshengisela khona bezama ukublocker, bezama ukublocker le mgwaqo besenza okunenginengi. Le Country Park namhlanje sawuthabe ngokufanana ekuseni bavuke bavala umgwaqo, abanye befaka amathaya emgwaqweni achisiweyo bezama ukuvalela ukuthi amabhasi lawo ozubukho lamakhomba ozubukho engahambi, kodwa kamapholisa ananzelele khonoku asondele kubana avale umsindo bagcina bekhuphelana amathaya lokunengi njalo. Unganzelele eCountry Park amapholisa ebelokhu ekhona lamhlanje, so ke iluhlupho olukhona esihlangana lalo ngabantu bamakhombi. Bathi lokhu bakwenzela ukuthi abasakwazi benze ngoba bona baphila ngokuthi bachove, nxa sebevayile ukuchoveni abasakwazi baphile bethini, imeda yabo zimile azisebenzi, yikho abakhala ngakho abathi koko abenza behave ngendlela abenza ngayo.
Manje njengenhlanganiso lina libona ungani udaba lonalolu olwamakhombi lungaqedwa njani?
Lithina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Association sifisa ukuthi indo zonke nxa zibanjwa zibanjwe kuhle, ngoba udlakela alusiyo into enhle, kuba lokulimala kwabantu, kuba lokudamejwa kwempahla, kubuye kube lokunye okuhluphayo ukuthi abantu impilo zabo zihambe ngobana kuyabe sokulodlakela abantu bephathana kuyo. So ke thina njengenhlanganiso sithi thina uhulumende labantu bamakhombi abadinga indlela yokuhlala phansi bakhulumisane, ngoba sinanzelela ukuthi nxa kungaqhubeka kuyilesi sima sosimo esihle abamakhombi yebo bale nkulumo yabo enhle sibili umnana womuhle ukuthi pho bala makhombi abanye abadinga, futhi abanye bayatsho lokuthi amakhombi lawa bawathenga besebenzisa imali zokuboleka emabhenki ukuthiwa ngamaloni. So ke nxa amakhombi ayemasasebenzi bazaphila njani, lezi muli zavele baziphilisa njani? Njengenhlanganiso vele sesikhulume kaningi ukuthi uhulumende ekazama ukuthi avumele amanye ama-players kweze transport bangene, kungabi le monopoly. I-monopoly vele yinhle, kuyavumela ukuthi engavumeli amanye ama-players abantu bazikhethele ofuna ugada abesefaka nje imithetho yokuthi lawa amanye ama-players asebenze njani. Lokhu asekubalekeli, kufanele umthetho ube khona okubaqondisa ukuthi basebenze kanje, kodwa uhle ubavale yikho okuhluphayo, ngoba kathesi lalabani abanye ukuthi abangene kozubukho asibo bonke abafisa ukungena kozubukho, ukuthi umuntu abanjwe ngentamo ukuthi angene kozubukho la kuyahluka. So ke uqeda lolu daba ukuthi uhulumende labantu bamakhombi abahlalisane phansi bakhulumisane kube le ndlela ukuthi ngoba athe sinxa ukujikijela izimota namabhasi kuyabe kugadi izakhamizi ngagcina zilimele phakathi kwalawo mabhasi. Yilo uhlupho esilubonayo, esibona ungathi thina kufanele lilulungiswe masinya nje uhulumende. Nxa enguhulumende olalelayo kabona ukuthi loko kwenzakalayo yinkulumo elethwa yibona ebezezimota, ahlale labo phansi balungise uhlupho lolu ukwenzela ukuthi abantu bonke bahambe ekhululekile kungela muntu esengozini ngempilo yakhe.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyana abelegcikwane leli elizweni. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
osanda kwenza uphenyo ngokwenzakala kule Afghanistan uthi uhulumende wakulelo lizwe ulakho ukubhidlika ulandela ukusuka kwebutho kwele Melika kwele Afghanistan. UJohn Soko ohlolisisa ngokwenzakala kulelo lizwe owaziwa ngegama lokuthi yi-Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction uthi ibutho kulelo lizwe kalizimiselanga ukuvikela uhulumende. Usoko uthi uhulumende ubhekane nenhlupho eziningi nxa iTaliban ingenelisa ukugenqula abaphethe intambo zombuso. Uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngezemithetho luthi akumelanga abasekeli bowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump bahlolisise impumela yokhetho olwenziwe enyakenye emahhofiseni ezabelo ezijeneyo. Uhlangothi lolu luthi bephula imithetho abahlolisisa impumela yokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Luthi akukho emthethweni ukuba abantu abazimeleyo bangene emahhofisini ezabelweni baqale ukubalasa ntando amavoti okhetho oledlulayo. Kwakubandla lama-Republicans abasekela uTrump sebelesikhathi eside besithi babala amavoti e-Arizona lezinye indawo. Abezemithetho bakubeka sobala ukuba uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden kukhetho nyakenye.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokwehluleka kukamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukutsho ukuba bazosizwa njani abampofu phansi komomo wokuhlaselwa yi-COVID-19 lapho esethula umbiko wakhe wendleko zikahulumende waphakathi komnyaka oyi-midterm budget review izolo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe woluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm budget review, uMnumzana Mthuli Ncube utshele ilizwe ukuba umnotho weZimbabwe uyathuthuka lanxa nje ilizwe libhekane lenhlupho ezilethwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Disbursements to ministries, departments and agencies were generally in line.
Imali eyatholiswa uhulumende lengatsha zakhe bekuhambelana nalokhu owakuvele kuhleliwe lanxa kukhona okumane kwahlasela kwenza sakubona kufanele ukuthi silondoloze impilo zabantu kulolu bhubhane.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Godfrey Ndlovu uyakuphikisa lokho esithi akucaci ukuba sizobani oluzotholiswa abayanga iningi kungabaphila ngokuzisebenza phansi kwe-COVID-19 lockdown.
I-budget statement kaMthuli Ncube izwakele kodwa ngibona ukhohliwe ukuthi kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa especially ama-cross-border traders bazothini ke njengoba amabhoda asavaliwe. Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Jafet Moyo uthi uNcube ulombono wakhe yedwa ophambana lokubonwa ngabanengi.
Kanti ke thina ukuze ubone ukuthi umnotho welizwe uba ngcono ukhangela impilo yabantu, ukhangela izizalwane ukuthi impilo yazo injani, bayathola yini ukudla okweneleyo ezibhedlela, bayamukelwa nje okuqondileyo yini kule mithi yini, laba ngaba sebasebenza kuhulumende bayahola imali ethe thuthu yini, imali eholwa ngabantu elizweni iyakwanisa ukunceda yini imuli zabo. Yikho okufanele sikube igeji yethu nxa sikhangela ukuthi umnotho welizwe uthuthukile.
Uqhubeke uMoyo esithi li-budget review ayikhangeli lokunganceda abayanga izisebenzi labaphila ngokuzisebenza.
Sibone ngani nguminista okhuluma okungalaqiniso ngokuthi thine sikwaziwe ukuthi inani elifika ku-almost 7 million people ngabayanga eZimbabwe okwamanje. Kusobala ke ukuthi oluningi ke lusebuyangeni nxa umnotho welizwe ke ungakhiphi abantu ebuyangeni kutsho ukuthi akuthuthukanga lutho. So akukho esingakubamba esikubonileyo okumunyethwe ke i-midterm policy ethulwe ke nguhulumende.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela uthi kuyadanisa okwethulwe ngumphathintambo wezemali.
Usitshelile uphela uthi basebenzise 14.5 billion le 2.9 billion eZimbabwean dollars. Kodwa siyakwazi ukuthi kule mmoli eziningi ezilambayo khathesi kulabantu abaningi abangakwanisi ukuthi bahambe emsebenzini ngenxa yama-lockdown. Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu, ngoba ubona njengani nxa engasinika ama-figures ayokuthi i-economy iyaqhubeka silama-surplus ilizwe lizathaba. Kodwa ingaba yi-surplus njani abantu belamba? Ingaba yi-surplus njani abantu bengatholi uncedo kumbe usizo?
Enye ingcwethi kwezomnotho njalo umnumzana Lubani Nondo uthi lanxa ukhanya uthuthuka umnotho welizwe kuningi okusamele kwenziwe.
Yebo, siyavuma i-economy izakhula, loba ingasozikhule ngo-7.8 lo okhulunywayo. Izakhula ngenani elingaphansi kwalelo. I-agriculture i-contributile sibile ukuthi i-economy ikhule, kodwa i-sustainable na? Hhayi. Ngoba singasweli izulu kutsho ukuthi i-economy izakuwa nxa ukuthi sifuna ukurelya ngayo i-agriculture. Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism bekuyangathiwa siyithululela imali ngoba yi-sector mele ivulwe yanelana i-tourism ilibambeliswe.
Usola indlela imali ye-devolution eyabiwa ngayo uNondo esithi kayilingani ngezigaba ngezigaba.
Okunye kakhulu embonansi futhi silahlekile yikuthi sithe siyenza i-budget loba the senze i-review siloko sikhohle ukuthi asilingani. I-province ye-Mouth North leyakobulawayo zaziphiwa imali encane kuma-devolution funds. I-Mouth North yakwazi ukuthi yazihawulela ukuhawula-hawula. Yindaba ingafakelwa ngenye imali kathesi kumithembe review abayifakele enye imali ethe qaqa ungani ifanayo lamanye ama-province. Ngoba ngeke ilizwe likhule nxa sitshiya amanye ama-province. Nxa amanye ama-province salemuva vele ilizwe likhule, okutsho ukuthi is not sustainable.
Kodwa uhulumende uthi uqhuba kuhle umnotho welizwe njalo ukhangelelwe ukuqhubeka uthuthuka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kanele ezemidlalo. Umdlali weZimbabwe omele ilizwe emdlalweni wegolf kumncintiswano we-2020 Summer Olympics oqhutshelwa kwele Japan, uScott Vincent, ukhuphuke wayahlala kundawo yes-34 ngosuku lwesibili lwalumncintiswano. Namhla udlale ngendlela engcono ukwedlula ngolwesino lapho azithole esendaweni yamachumi amahlanu lambili 52 ekupheleni kwemidlalo eyosuku lakuqala. Kulabadlali abangamachumi ayisithupha abakumncintiswano wegolf wabesilisa njalo abathathu babo yibo abazathola imendulo emaphethelweni. Imidlalo yosuku lwesibili isuke yamiswa abanye abadlali bengakadlali ngenxa yokuba besekulezulu elilombane. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, uGibbs Dube uxoxelo Frederick Ndlovu okhokhela iqula labadlali leziphathamandla zeZimbabwe emdlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
Belukulanga lakhe lesibili kumncintiswano lo wegolf. Amalanga amane uzancintisana labanye kwamalanga amane. So uma ngusesekhona singathi sesiyafwe kumango lo wegolf awudlalayo. So okwanamhlanje uqedisi singathi was tied kuposition 34 emachumi amabili lane ku field yabantu abangamachumi ayisithupha yamagolfers. Umdlalo lo ube ukuwaphanjaniswa lizulu, la izulu kube kaba lombane sama ngijana. So kulabanye nje abangasaqedanga, so kusasekuseni sathi siqedise abantu tshwana abaseleleyo abangazange beqedise namuhla, sibe sesiqhubeka ngoba okade okumele vele kwenzakala kusasa. So okwalamhlanje singathi hayi umfana wakwam Vincent udlale kuhle kakhulu ngoba yena ehlula abanengi akade ncintisana nabo.
Sibona ngani
ukanya bechasi
chayi hlombe sithi hayi nxa ingaqhubeka konjalo ukuthi hayi kule themba sibuthi singathola ama results amahle ukuthi ukuthi sokunjalo kusasa futhi silo mfana ukuthi ngoni makusha owe athletics lo wesiqhubu ugijima sithi 100 meters so kusasa ina ugijima ngo 11:35 ekuseni sokusiya emini enganqoba khonapho engaphuma kwabaphezulu abathathu yabo sethi ukuthi uzaqhubeka ekuyisigaba esesibili esiyiso esiza kwenzekwa ntambama ngenxa lingakhumbula abadlali bethu bahlanu owaqala ukungena emidlalweni uwamanzini kodwa ungwesikebhe uPeter Purcell Gilpin ukategori CND lapha ube kuhithi yesibili ukuthi yithi yokuqala lehithi yesibili kuyithi yakhe yesibili uthethe ama minutes angu 7 lama seconds ayi 1.72 but ube ngwesine but ebe ngwesine ube buhlungu ukuthi labana bangene kuhithi yokuqala isikhati yena sithetheyo besithi fitshane ukwedlula bonke okusithi ukuthi ngabe vele waba lenhlandla wangena kuhithi 1 uyabe vele bengu number 1 so kuloko usisho ukuthi kona usiqine esiba kuma finals ube ngwesibili ngame 7 minutes 3.85 seconds ukuthi ukuthi emidlalweni wonke wema Olympics Tokyo 2020 ube ngu number 20
uFrederick Ndlovu kwakhela abadlali leziphatha amandla zakwele Zimbabwe emidlalweni ye 2020 Olympic Games ubexoxa lo Gibbs Dube ese Tokyo wele Japan uhlelo woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo uAlothi Chuma ihamba leqembu lakhe ele Gold Brothers. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Sizwa etabuka eGwanda kodwa ucula ekwele South Africa leli lidlalate lakhe lakuqala njalo lilesihloko esithi Biligirape la
Angiqale ngokubingelela kubalandeli bomculo okholo bonke lapha okufinyelela khona umsakazo uAlothi uzalwa eGwanda eMpire ngaphansi kwasobhuku uTheyisi induna engumarubi uma sizonyathelisa leli albhamu ngoSeptemba besesilonyaka wonke sisemculweni saze sazoyenelisa ukunyathelisa ngoSeptemba
Idlalate leli lilengoma esilichumi ezihlatshelwe ngesindebele langesisuthu ezigoqela ethi ngiyabonga baba matshenyeho lulalina kanye lethi ngizakwazi kanjani Tenga idlalate lakho balithola njani
ngise South Africa eJohannesburg umuntu angangifonela kunombolo ethi 060-634-2760 noma awhatsapp siya deliver konke lapho umuntu azoba ekhona noma ngaphandle kweJohannesburg
ubachiyela wapi amazwi abalandeli
ngingathanda ukuthi abantu bakithi kusesimo esibhekane naso isimo se COVID-19 ngiyacela abantu bakithi anizinanzeleleni konke lapha enihamba khona nilandele yonke imigomo nemibandela ye-coronavirus i-COVID-19. Ngokwenza kanjalo sonqoba. Ngiyanithanda abalaleli, ungathi ningaqhubekela phambili ngokweseseka. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni u-Alotichu maleqembu lakhe le-Gold Brothers ngale.
Umdumo wezokholo osacathulayo Alotichu ihamba leqembu lakhe leGold Brothers. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli bawo asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 njengokwaziswa wabo nguhulumente. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.